Muhlangano uyo wafambisana nalesizwe kaNdimiri strike effective kuthi maphrisa ambozama kuda kuyimisa nokukanganisa vanhu vamira nehushingishwe sekuba kuma 8 vakati blocker takatato kutanga well after 3 asi vanhu vanga vakashinga pabuda zvinhu zvakajeka saka zinap effectively yalonjwa.
Zvii zvikuru zvaita kuti mapurisa akurambidzei kuenda panzvimbo yamai muchiitira musangano?
Reason yavataura mutsamba yavakandipa nezuro ndiyokutizvo havanga vasina manpower yemapurisa nokuda kwechikonzero chokuti fifth season. Sokuziva kwenyu vanga varipo vakawanda zvikuru truckloads kureva kuti chikonzero chisicho. Then chimwe chikonzero chavakataura vakati hanzi manga musina kudisclosa kuti munenge muri vangani kuitira kuti tikwanise kumanaja musangano wenyu iwoyoyo. Zvakare hationi chechikonzero icho chinokuti vaingotifonera to get more clarity.
Asika bumbiro remitemo hariite kuti mapurisa ave iwo anokupai mvumo, imi chenyu kungovazivisa, mumwe mazvitambira sei izvozvo?
Hatina kuzvitambira. Tinere mubishiro kuti tichatiya rejista dispatch yakatosimba chaizvozvo nokuti sokutaura kwamaita chokwadi mapurisa tsamba yedu yatinonyora ikatatakanyora yanga iri kuvazivisa. Asi semazuva ese vanotora nokuzvipa simba rokuita sokuti vanofanira kuzobvumidza, asi zvisizvo. Saka tichatirwisa nemaitiro avo zvakati sendei.
Zvii zvikuru zvamungati zvabuda pamusangano wenyu iwoyo?
Nyaya yekuvandudzwa kwekuranwa kwemaelections emuZimbabwe, nyayawo zvekare yeutongi matongero executive, mabudawo zvakare nyaya dze welfare yemavanhu vakasiyana-siyana vari disabled nemamwe mamarginalized groups akaita semadzimai nemayuthi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvikuru zvabuda pamusangano iwoyu.
Ndevapi vamwe vapinda mumusangano uyu vamungada kuti vazhinji vazive?
Vapinda musangano iwoyu of course vemasvondo vapinda musangano ndive Labour, vakuru veZimbabwe Congress of Trade Unions nema associations akati siyana-siyana, ema vendors unions, then also my political parties akati one day.
Tinonzwa kuti chikwata chekwamai mujuru chepeople first hachina kupinda musangano uyu, ichokwadi here?
Wongo, hatina kunyatsovaona zviri official. Tisati taziva kuti vasina kubudira kuuya.